chokwadi kuti tinava namukoti vepaHarare Hospital nevepaparire Nyatwa nevepachitungwiza vanga vechida kusangana paHarare Hospital kuti vazoita musangano wekupanana update nenyaya yekuramwa kwemabasa kuri kuitwa nanamukoti vachionesana kuti tiri kuenda kupi, tiri kubva kupi, uyezve vaida kunzwa zvakakwana zvakazara nemaeviction order akapiwa vanamukoti vekuparire Nyatwa. Saka vanga vawirirana kuti vachasangana paHarare Hospital. Pavangosvika paHarare Hospital mangwanani, ndopavasvika paine mapurisa eRiot vakazara ipapo. Ndipo pavabva vatobatwa, vanga vasati vaungana, vasati vatanga kuita musangano, vasati vatanga. Vabva vabatwa vechibva vatotorwa nemapurisa. Vakaendeswa kumbare. Vatorwa vabatwa nemapurisa vanosvika 13, ndo vari kumapurisa pari zvinezvo.
Saka ivo vasungwa ava vari kupomerwa mhosva dzipi vadongo?
Hatisati tanatsonzwa mhosva yavo kuti mhosva yavo ndeipi, asi zviri kunzi vanofanira kuenda kukoti. Saka tichanzwa nekufamba kwenguva kuti mhosva yavari kupomerwa pakuda kusangana pabasa pavo kuti vagotaura zvichemo zvavo murunyara.
Zvii zviri kuita kuti vanamukoti vange vachinyunyuta?
Vanamukoti vakaramwa mabasa musi wa 18 June. Kuramwa mabasa kwavanamukoti vari kuramwa mabasa nenyaya yemari nezvekushandisa muzvipatara. Nyaya yemari, vanamukoti mari yavakatambira inosvika ku$3,000, inova mari isingakwanisi kutenga kana $30. Iti zvinhu zvose muzvitoro hurumende yakabvumira kuti vezvitoro vatengese zvinhu nemaUS. Saka ndo pane nyaya ipapo pokuti vanamukoti vari incapacitated, havakwanisi kutoenda kubasa kwacho nenyaya iyoyo.